Metambo iyi iri kusimuka mangwana ne final ye Nedbank Rugby Challenge 2022 pakati pe Old Georgians ne Old Hararians munhandare ye Harare Sports Club. Pese panosangana zvikwata zviri izvi apadaidzwe anonzwa zvekuti murairidzwe Old Hararians Derek Chiwara ari kuvimbisa mutambo wemhando yepamusorosoro.
Pese panosangana matimi wao maviri, mutambo wacho unenge waka ihondo ihondo, ndo mazuva anenge akudze kuti tiri kupinda muhondo.
Aya ave magumo emakundano ayo akatanga aine zvikwata zvisere uyezve achiteverwa nechaunga svondo rega rega. Chiwara anoti chese chinonzi finary chakaoma, asi pakugumisira ari kutarisira kuti Old Hararians ndiyo ichapinda mumhemberero yakunda.
Chinonzi final chakaoma. Final chakaoma nokuti at the end of the day munoona kuti team yese yapinda mufinal iruda kukunda, haisi kuti titoita number 2. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane team ichasuruwara muzuva iroro, isusu tiri kupinda muzuva iroro tichiti ndisi tichakunda.
Old Georgians irukanda vatambi vayo vane mbiri kusanganisira Keep Murray naJeremiah Jaravaza, uko Old Hararians ine vayo Simba Mandona naTich Mafanya. Chimwe chezvikwata ichi chiri kuenda kumba nemukombe sezvakangoitikawo kunhabvu mushure mekunge FC Platinum yakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekunge yarova Ngezi Platinum Stars. Asi mangwana FC Platinum haina mutambo wemukombe asi weleague, apo iri kusangana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium kwaMutare mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum iyo yakatora mukombe weleague mwaka mitatu ichangopfuura iri kuda kukunda kuti isimbise mukana wayo wekutora mukombe uyu zvekare. Asi pari zvino makundano aya ari kutungamirwa neChicken Inn iyo iri munzira kuzobandana neHarare City muNational Sports Stadium muHarare mangwana zvekare. Manika Diamonds neTriangle dziri kuda kuti Chicken Inn itsedze mumutambo uyu. Asi Manika Diamonds neTriangle dziri kusangana nesvondo zvekuti chimwe chezvikwata izvi hachikwanise kusvetuka Chicken Inn kana ikakundwa. Dynamos ine mutambo wakapfava pamusha neTenax, asi Highlanders ine Herentals iyo iri kufamba nzira inofadza mazuva ano. Boso ine mapoints mashanu chete uyezve iri pachinhano chegumi neina, asi Herentals iri kubhururuka iri pachinzvimbo chechishanu. Mimwe mitambo yarongwa yakamira seizvi: Mugovera ZPC Kariba vs Blauwe Chiefs Nyamunga, Ngezi Platinum Stars vs Cranbourne Bullets Baobab, Blauwe City vs Kips United Barberfields, Sondo Wawa vs Yada Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.